Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo gunyana 29/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoyi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano weUnited Nations General Assembly wegore rino wakasvika kumagumo nezuro Zimbabwe ichikumbira kuti zvirango zvainoti yakatemerwa nenyika dzekumadokero zvibviswe. Vanhu vakawanda munyika vanoti havasi kuona kukosha kwezvikopokopo zvakatengwa neZimbabwe kuRussia gore rapera. Sangano rinomirira vaimbotamba navhukare reFormer Footballers Association of Zimbabwe rinoti chinangwa charo ndechekuva nhengo yeZifa Congress richimirira kodzero dzevakambotamba navhu musangano iri. Ii ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano weUnited Nations General Assembly wegore rino wakasvika kumagumo nezuro muguta reNew York. Muno muAmerica, Zimbabwe ichikumbira kuti zvirango zvainoti yakatemerwa nenyika dzekumadokero zvibviswe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukwanisa kupinda mumisangano yegore rino vachiti pane zvinhu zvakakosha zvavaifanirwa kugadzirisa munyika. VaFrederick Shava, gurukota rinoona nezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika, ndivo vakaenda kumusangano weUnga vakamirira vaMnangagwa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakange chiri kumisangano iyi vamunjodzi mutandiri avo vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vanoti misangano yakadai yakakosha zvikuru asi pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa nehurumende munyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tiri muno muAmerica tauya kuzosangana nevamwe vanoshanda nemapoka anoita zvekodzero dzevanhu across the world tichizama kuonesana kuti matambudziko atiri kuona nhasi anga adreswe sei tichimuva into what the United Nations has called a pact for the future. Rinove gwaro richasunga vanhu kutaridza kuti tobetserana sei kuadresa machallenges atiri kufesa through global cooperation. Kuadresa zvinhu zvakaita senzara iri kuwanikwa nevanhu across the globe nekuda kweclimate change, hondo dzakawanda dziri kumuka, peace and stability particularly for us kuSouthern Africa is a real challenge. Saka tanga tiri muno tiri musangano iyoyo tichionesawo mafungiro edu kuti matambudziko edu nemapriorities edu akamira zvakadai, so tinofungidzira kuti pane basa hombe rinoda kuitwa tichienda mberi asi mabasa yese kaanotanga step by step tofungidzira kuti tatora the first steps to addressing these challenges. Tichada commitment yakawanda kubva kune vane simba vanotonga pasi rese kubva kumazvinyika zvedu zvidiki kusvika kune mazinyika akakura kura kuti tese tikwanise kubatirana pamwe chete, kuti tikasabatirana pamwe chete matambudziko aya agadzirisiki.
Tinoona pari zvino muri kuUnited Nations uko mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vasina kuuya, izvi zvakakanganisa here zvimwe zvirongwa zvamanga muinazvo kana kuti zvakamira sei?
Tinofungidzira kuti zvavatuma vashava vachataura mashoko avo, but nyaya kuti ivo semukuru wenyika vaona zvinhu zvakakosha kudarika kuuya kuzosangana nevamwe achibetserana kuvaka ramangwana. Inoita kuti question sincerity yavo semukuru wenyika kuadressa maproblems edu, nekuti Zimbabwe haigona kuadressa matambudziko ayo iri yoga. Inotoda kubatirana nevamwe. Handifungi kuti vati vapa kunyika menduro yakakwana iri satisfactory yekuti sei vasina kukwanisa kuuya, but of course in his wisdom vaona zvakakosha kuti vange vari kumusha.
Tinoona zvakare kuti muri kuno kuAmerica panguva iyo kuine vamwe vachiri vakasungwa vanoita zvematongerwo enyika nevamwe vanoita zvekurwira kodzero dzevanhu. Zvakamira sei panyaya iyi?
Ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuramba tichisundidzira sevanorwira kodzero dzevanhu, kuti budiriro yevanhu, the economic side, haigoni kuwanikwa zviri independent of my issues ema human rights, kuremekedza kwekodzero dzevanhu. Vanogona kubudirira kodzero dzavo dzichimbunyikidzwa. Nyika dzese dzinobudirira pasi rese dzinofanira kuti dziremekedze kodzero dzevanhu. And for Zimbabwe it's even more pressing now kuti kana tichida kubudirira senyika tikwanise kuremekedza kodzero dzevanhu, tirege kumbunyikidza vanhu. Zvinhu zvese izvi zvinhu zvatinoramba tichipusha kuti hurumende yeZimbabwe hamugoni kusunga vanhu nekuti vadisagree nemi, hamugoni kurova vanhu nekuti havana kuwirirana nemuonero wenyu. Even if vasingabvi kumapato amunenge muri avo, hazvina kunaka kuti tidaro. Zvinoita kuti tidzokere kumasure.
Avo vange vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakange chiri kumisangano inoitwa padivi pemusangano mukuru weUNGA vamunjodzi mutandiri, avo vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office, vachitaura neStudio 7 vari pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Vanhu vakawanda munyika vanoti havasi kuona kukosha kwezvikopokopo zvakatengwa neZimbabwe kuRussia gore rapera. Asi hurumende inoti zvikopokopo izvi zviri kubatsira nyika mune zvakawanda. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeutano pamwe neveruzhinji vanoti mari yakashandiswa mukutenga zvikopokopo izvi dai yakashandiswa mukugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzeutano zvakaita semishonga nezvimwe. Mukuru wesangano rezveutano rinoshanda neveruzhinji reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti kunyange zvikopokopo izvi zvakanaka, hazvikwanisi kugadzirisa zvakadzara dambudziko rekutakurwa kwevarwere.
Mahelikopta ambulance aya anofanirwa kunge achikomplimenta maambulance emotokari. Nekuda kwekuti senyika pari zvinezvi hatina maambulance akakwana. Tine madistricts mazhinji ari kuoperata dzimunguva neambulance imwe chete chaiyo, asi vaine makirinika anosvika kuita 30 kana 40. Izvo zviri kuisa vanhu vakawanda munjodzi. Havasi kuchimbidza kubatsirwa nekuda kwekushomeka kwedziambulance idzodzi.
Asi hurumende inoti zvikopokopo izvi izvo zvakatengwa nemari inosvika mamiriyoni mazana matatu ane makumi maviri emadhora ekuAmerica, zvakatengwa nedonzo rekubatsira kutakura varwere vanoda kuendeswa zvechimbi chimbi kuzvipatara zviri kure, pamwe nekubatsirawo kutakura vanhu munguva dzemafashamu uye kushandiswawo nemapurisa panenge pakakodzera. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti veruzhinji havafaniri kutaura kwavasina kuswera.
Kana usiri pachipatara uchiona ndegechimhara, kana usina kuona pairi kutakura munhu, unoda kuiona kupi? Zvinoita impact kuvanhu paground. Musi unouno takaona murwere achitakurwa kubva kuchegutu achiuya kufarire Nyatwa. Musi unouno takaona mumwe murwere achitakurwa kubva kuchivhu achiuya kusale Mugabe. Maivako.
Mudzidzisi pachikoro chedzidzo yepamusorosoro cheBindira University of Science Education, Dr. David Makwerere, vanoti shoko rinoda kushambadzwa zvakadzama kune veruzhinji kuitira kuti vazive kuti zvikopokopo izvi zvinomboshanda sei.
Dai zvaanatsoziviswa kumatunhu ese kuti zvikopokopo izvozvi zviri kushandiswa sei, zvinowanika sei, zvinowanika kunaani, zvipatara zvipi zvinokwanisa kunga zvichibatsira kuti vanhu vabatsirikane munguva dzematambudziko ekurwarirwa idzi, kunyanya-nyanya kunharaunda nematunhu akasaririra.
Gore rapera, kambani ya hurumende ya Russia inogadzira zvinhu zvakawanda zvinoshandiswa nemauto ya Russian Technology State Corporation kana kuti Rostec yakaunza munyika zvikopokopo gumi nesere ikavimbisa kuunza zvimwe gumi nezvina zvakasara gore ra 2025 risati rapera. Studio 7 yaedza kunzwawo mafungiro ehurumende yeRussia pamusoro penyaya iyi asi muzinda wenyika iyi muZimbabwe wanga usati wapindura mibvunzo wayatumirwa pataenda pamhepo. Asi vachitaura pagungano rekugamuchidza zvikopokopo izvi muZimbabwe gore rapera, mukuru wekambani yeRostec vaSergei Shemezov vakati nyika yavo icharamba ichibatsirana neZimbabwe sezvo Russia neZimbabwe dzichibatana mune zvakawanda.
Zimbabwe, same as Russia, defends its sovereignty and struggles against the Western sanctions.
Isu tinovimbisa kuramba takamira neZimbabwe sezvo ine muono wakafanana newedu wekuti nyika dzese dzinofanirwa kuwana kuzvitonga kuzere. Tinoziva kuti tiri kumanikidza nenyika dzekumadokero idzo dzakatiisa pazvirango zveupfumi asi tinoramba takashinga.
Asi vanoongorora nyaya dzekudyidzana kwenyika dzepasi rese uye vari mudzidzisi pachikoro cheUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti zvikopokopo zvakatengeserwa Zimbabwe neRussia zvine chekuita nezvematongerwo enyika.
Tinogona kuzvitora tichiti Russia iri kuriwada Zimbabwe pakuramba kwayakaita kusaidirana nedzimwe nyika mukunetsana kwayo neUkraine. But mahelikopters aya ari kubatsira here ruzhinji rweZimbabwe? Tinoona kuti ipapo panogona kunetsa kupindura nekuti mahelikopters aya anongobhenefita vanhu vane mari chete, anongobhenefita vanhu vari padhuze navo vari mupower.
Ukama hweRussia neZimbabwe wakatanga apo vanhu vatema vairwira kodzero dzavo sezvo vaidzvanyirirwa nehurumende yevachena yaitonga munguva iyo Zimbabwe ichanzi Rhodesia. Nyika mbiri idzi dzinoti dziri kusimbaradza usahwira hwadzo panguva iyo nyika dzekumadokero dziri kuomesera Russia zvichitevera hondo yayakatanga muUkraine, ukuwo vakuru vakuru muZimbabwe vachiomeserwawo nepamusana pekutonga nedemo kutyora kodzero dzevanhu pamwe neuori. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.
Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Kukamchila kuchirongwa chive chidiki chesondo reka reka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri mu New York. Nasi taita rombora kana kati na urukuro na mzare api Tadiwa Furai avo vano batsira vechidiki vachishanda nesangano re Female Students Network Trust. Ngati nzwei vachitsana ngura.
Naona kunge imwe ine zvimwe ma reasons ekuti vasikana nemadzimai vange vasingawaniki mumisangano uwu mumapositions ekutungamirira zvinhu zvinotibatsira isu semadzimai ose vana vechisikana. Izi makurira atakaita, I think takakura tichingoziva kuti mumba pazvinhu zvekutonga zvinenge zvichifanga zviri zvinhu zvevaro zvinoitwa nevarume. So I think doing my reason why tisingakoshese kuti isu sevakadzi or isu sevana vechisikana tinofanira kunge tichiitawo take part in my decisions anoafecta isu sevanhu vechikadzi. Uyezve hapana futi marole models, hapana vanhu tingatarisire kwavari vakawanda vangakwanise kuti vamwewo vade kuchiva kuita sevamwe vacho ivavo. If you look at Zimbabwe, we've only had one woman vice president. And it's not totally, even if you look at our ministry, we have a little to no of us. Vakadzi ovasikana vari muma positions of power.
Kuona zvekare kuti munoshanda nevechidiki kusimudzira vechidiki kuti vange vachiwanawo dzidzo pakati pezvimwe, mungatiudzawo nezvebasa iri?
Ini tinoshanda neorganization inobatsira vanasikana vari kuzvikoro kuti vave vachikwanisa kutake up ma leadership roles. Aya anosanganisira maroles aya pachikoro sekuma university, maroles aya ema student union, maroles anosanganisira even kana kulida ma women's union yepachikoro. Tinoshanda futi tichibatsira vasikana vari kufesa sexual harassment, harassment nevari kufesa abuse ne cyber bullying muma universities tinovabatsira nekuvapa information inokwanisa kuvabatsira kuti vakwanise kuzowana kwekuenda nekuripotera nyaya dzavo.
Chii chakaita kuti munge muchisarudza kuita basa rakadai? Pane here zvakaitika muupenyu wenyu zvakaita kuti munge muchida kuita basa rekusimudzira vamwe?
Ndinofunga kuti kukura kwandakaita mumba maitongwa namai uyezve ndinana sisi vese vaikwanisa vaindibatsira kuona kuti even kana pasina munhu wechirume sevakadzi tinokwanisa kuita zvinhu, tinokwanisa kuita successful in life. I think zvakatoti ndifile ndite simba ndiwane shungu yekuda kubatsira vamwe vasikana vese vaonewo kuti we can do so much tese sevanhu vechikadzi tinogona kubatsirana, tinogonawo futi kuitawo as much as vakomana otiona kuita zvinhu topfurikidzirawo zvevana vechikomana. Saka makuriro andakaita yawo akabatsira kuti ndive ndichifarira zvekuita basa rekubatsira vamwe. Uyezve ndakabva ndaenda kuchikoro ndakanozvidzidza zvekubatsira vamwe. Saka I think now yangonyaya yekuti ndakakura mazviri ndakabva ndataura kuti ndizvidzidze. Saka therefore now I'm in a position whereby I'm now able to share what I've learned and I'm now able to motivate and empower other women.
Kwanasi tokumira pano manzwa hurukuro yataitana muzvare apita diwa furai avo vanobatsira vechidiki vachishanda nesangano Female Students Network Trust. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndiri Kamukanure ndiri muNew York.
Achibuda mudariro Taboka anosira mukana kuna Evans Zininga weStudio 7 kuti atipakurire chirongwa chinotarisa nyaya dzechitendero cheReligious Forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu.
Ndinoku chingamidzai vateereri kuchirongwa chesvondo rino chechitendero Religious Forum. Chatinokupai svondo rega rega pano paStudio 7. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nhasi tine mubvunzo wakabvunzwa nemumwe muteereri kuno unoda vafundisi kuti vatibatsire. Wakabvunzwa namukoma Lipson Mamarira vari kuChipinge. Regai titange nekunzwa mubvunzo wavo.
Ndinoziva kuti Jehovha Mwari apo pavaiti kudza baba vako namai vako ugowane mazuva mazhinji panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako. Vaitaura kuti tinotanga kukudza vabereki here kuzokudza Mwari, kana kuti tsanangudzo yacho ndaitondisangu kuti tinotanga chii pakukudzwa ipapo vabereki naMwari. Nekuti Bhaibheri rinoti kudza baba namai vako kuti ugowane mazuva mazhinji panyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako. Saka ndinotoa ndipindureo andipo anza ipapo ndo nandinayo nhasi.
Tinotenda mukoma Mamarira nemubvunzo wenyu wakanaka chaizvo. Regai tinzwe kuti vafundisi vedu vanotibatsira nenzira ipi. Tichakumbira mudzidzisi vaWashington Taruvinga vekereke yaJesu vanonamatira kumasvingo uko. Mufundisi uyai mutibatsire pano nenyaya iyi.
Makadiko msisininga kusidyo 7
sanganai nevateereri.
Ndinotenda Mwari chose. Right, concerning mubvunzo wapiwa nehama mukatarisa muchaona kuti Mwari according to Old Testament chaiyo pana Exodus chapter 20 chinotanga hausi murayiro wekuti ugare usaba usauraya usaita upombwe usaita sei. Chinotanga ndechekuti usaana vamwe vamwari. Kunotanga mitemo 4 commandments dzinotanga pa 10 commandments dzinotaura pamusoro pamwari usavana vamwe vamwari ida Mwari nemwoyo wako wose. Izvozvo ndozvinotanga pa 10 commandments. It means Mwari chaari kutanga kuita ari kutanga kutanga kuinitiate munhu musystem yekuti kana ava neumwari azozokwanisa kuzogarana nebo wake zvakanaka. Saka mubvunzo uri kuti chii chinotanga kukudza mwari kana mai? Iti midzi chinotanga kukudza mwari. Kana wakudza mwari haugoni kupa mukadzi mutemo achiri kumba kwavo. Anotanga auya kumba kwenyu ndopaanozotanga kukupa mutemo. Saka zvorewa kuti zvokunyangwe nemunhu asati atenda hapike mutemo muna mwari. Saka Bhaibheri shoko ramwari pane kuti kudza baba namai vako pari kutopiwa that commandment to someone akareceive the word of God. So it means kana usati watenda shoko remwanakomana wamwari haugoni kupiwa commandment from heaven. It means commandment mutemo wekuti usafamba usina kupfeka zvakanaka wemuno muZimbabwe. Unotiwa maZimbabweans but ukaenda kuAmerica uko vanogona kunge pamwe vanhu vacho vachitofamba kune dzimwe nzvimbo vakangopfeka bra yega. Istumbori kana problem. Saka it means mutemo unopiwa munhu zvichibudikidzana nenzvimbo yaari. Haugoni kuenda kune vanhu vanogara pakati petown woti musabuda na 2 o'clock munodyiwa neshumba. Shumba dzipi dzacho? Mutemo unopiwa munhu zvichienderana nelocation, position where you are. Dopo unopiwa mutemo. Saka mutemo uri kuti ukudza baba namai vako uri kupiwa munhu akatenda muna Kristu. Vati vari kusango uko vanorova vabereki vanoita zvakashata. Mwari anototi usaita saizvozvo sezvinoitwa kunyika yauchaenda yauchapiwa namwari wako. Saka munhu azotenda mwanakomana atenda muna Kristu Jesu ndiye ari kunzi kudza baba namai vako. Bati izvi manje zvine mamwe marevelations anenge aifanira kuzoti akuzotaurwa. Bati ndapindura concerning or regarding the question maita basa mzizinga zvote.
Aiwa tinotenda nedzidziso yenyu mfundisi Taruvinga. Vateereri ndinokutenda iwo nemi kunge mange munesu pachirongwa chedu chanhasi. Apo tange tichinzwa dzidziso yamufundisi Washington Taruvinga. Kwanhasi togumira pano tosanganazve svondo rinouya. Kana muine mibvunzo ingada mhinduro nedzidziso dzavafundisi titumirei zvakare tinokutsvagirai vanouya vachizotibatsira. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya Evans achitipa chimwe chirongwa chechitendero. Munhau dzedu dzemitambo. Sangano rinomirira vaimbotamba nabvu kare Reformer Footballers Association of Zimbabwe rinoti chinangwa charo ndechekuva nhengo yeZifa Congress richimirira kodzero dzevakambotamba nabvu musangano iri. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Sangano iri rinoti harisi kufara kuti vaimbotamba nabvu havana miriri mukanzuro inotungamira nabvu munyika yeZifa Congress. Mugwaro resangano iri kune veruzhinji Former Footballers Association of Zimbabwe inoti nhengo dzayo pamwe nenhengo dzenhabwe vechidiki vanofarira kuve vari nhengo dzeZifa Congress nekuti vanokodzera kuve mugungano iri. Zifa Congress ndiyo sangano renhabwe repamusorosoro munyika uyezve ndiro rinosarudza vatungamiri veZifa Board. Nengo dzeZifa Congress dzinosarudzwa kubva kumapazi ese eZifa anosanganisira PSL, nhabvu yevanhukadzi, zvikwata zvenhabvu kubva kumatunhu ese enyika, varairidzi vabati vepembe, beach football pamwe nenhabvu yemuzvikoro, izvo zviri kudikanwawo nevaimbotamba nhabvu ava. Munyori mukuru wesangano iri vaTerence Malunga vanoti vatambi vekare ava vanofarira kuve nhengo dzakazara dzeZifa Congress.
Chishuwo chedu chikuru ndechekuti tikwanise kuonawo vakomana nevasikana vakambotambawo mutambo uyu vakwanise kuvawo vari mukati memuunganidzwa wesangano reZifa kuti vakwanise kuvawo full congress members emusangano musanganidzwa weZifa.
VaMalunga vanoti musangano ravo mune vaimbotamba nhabvu vakawanda vanokwanisa kuve muutungamiri hwenhabvu vachidoma mazita evamwe vacho avo vanosanganisira Benjani Mwaruari.
Kamboita mkurumbira watinawo mukati nemusangano wetu Former Footballers Association of Zimbabwe vanosanganisira Benjani Mwaruari, Peter Love, Alois Bunjira, John Lupasa, Agent Sao, Desmond Maringwa nevamwe vazhinji vakatamba mungava munyika yeZimbabwe nekunze.
Murairidzi wemutambo wenhabvu Edmond Tetwa anoti vakambotamba nhabvu ava vane shoko rehuremu achitiye nhengo dzeZifa Congress dzinofarira kuve dzakatambawo nhabvu kusvika pakumirira nyika.
Kana munhu asina kumbobvira atamba nhabvu haafaniri kutungamira nhabvu, uye maZifa Council vanhu vanofanira kunge vakatamba nhabvu up to national level.
Sangano iri rinoti ratove nemahofisi kuNational Sports Stadium. Rinoti riri kushamiswa kuti ZIFA Normalization Committee haisi kuteedzera zvakabuda muongororo yeZIFA Restructuring Committee, iyo yakati vatambi vekare pamwe nenhabvu yevechidiki vanofanira kuve nevamiriri muZIFA Congress iyi. Mukuru wekumahofisi eZIFA Normalization Committee Muzare Yvonne Manwa vanoti chichemo chesangano iri hatisati chasvika kwavari sezvo tsamba kana gwaro ravo risati rasvika kumaofisi avo. ZIFA Normalization Committee irogadzirisa pumbiro remitemo idzva richatevedzwa muutungamiri hwenhabvu uyezve batsirana neZIFA Congress kumba masangano achange ari mukanzuru yeZIFA. Aimbotambira chapungu Wellington Shangiwa anoti hapana nhabvu inobudirira kana musangano rinofambisa nhabvu musina vakambotamba nhabvu. Asi mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaMathias Kufandirimbwa vanoti vakambotamba nhabvu ava havana nyaya nekuti vanofarira kumirirawo musarudzo kwete kuita zvinzvimbo zvekutambidzwa.
Kana vachiti vanoda chinzvimbo vanenge vachida chinzvimbo chei, kana anenge ane zvikwanisiro akambotamba bhora anorambidzwa nani? Kana vava kuti ivo vari kuda kuchengeterwa chinzvimbo hani hatichaziva kuti vanoreva kuti chii. Kuzi vese vakatamba bhora kana vane zvikwanisiro zvinovaita kuti vavhoterwe vanongopinda.
ZIFA Congress yakatarisana nebasa guru resarudzo yeZIFA Board, iyo irikufarira kuitwa munandira gore rinouya. Asi vaimbotamba nhabvu ava vanoti kuisa chisungo che5 all levels kune avo vanoda kukwidza kuda kudzinga vatambi ava avo vakatora nguva yavo vachimudzira nhabvu panzvimbo yekuenda kuchikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Musangano weUnited Nations General Assembly wegore rino wakasvika kumagumo nezuro muguta reNew York, Zimbabwe ichikumbira kuti zvirango zvainoti yakatemerwa nenyika dzekumadokero zvibviswe. Vanhu vakawanda munyika vanoti havasi kuona kukosha kwezvikopokopo zvakatengwa neZimbabwe kuRussia gore rapera. Sangano rinomirira vaimbotamba nhabvu kare reFormer Footballers Association of Zimbabwe rinoti chinangwa charo ndechekuva nhengo yeZifa Congress richimirira kodzero dzevakambotamba nhabvu musangano iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ndini Marvelous Mklanganya huye, ndiri muWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
So kuhisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ziku 29 kumpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje olandela ezamasiko umnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lawakulezi nsuku owe artificial intelligence lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lwesiNdebele lezi indimi zakwamthwakazi kuphela.
Zibe zisefunelo wethu zigcine thina singalahleki ngenxa yokuthi umhlaba kuthiwa uyadivelopha abantu abadivelophe ngolimi lwabanye.
Kwezemidlalo umqondisi weqembu elidlala kwisigaba se-Southern Region Division 1 LAIX Hotspurs uSiphambaniso Dube ulonja imbali yaleli qembu lona elidume ngokupha lawo asemakhulu abadlali abaluhlonzi.
The foundation was first named Change to Ajax. It was first because of Ajax America and Kumdan Fada being in the mix.
So, onke lezindaba lezinye ziyalandela. Olandela ezamasiko umnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lawakulezi nsuku owe-artificial intelligence lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lwesiNdebele lezinye indimi zakwamthwakazi. Asizweni ichasisa kabanzi kungxoxo esiqhubelaye.
Kumanje nje ngibhizi ngile gruphu yabantu abangama developers, software developers esibhizi siyifoka, kuthiwa yikufoka manje senza kuthiwa yiLinux distribution lapho esiyenza khona i-operating system ezabe ibhalwe ngesiNdebele nje kuphela kungela mabali esikhiwa. Kube ukuthi nama-apps sizama ukukhuthaza abantu ababhala ama-apps ukuthi babhale ngesiNdebele. Kube ukuthi nathi uma kusiya ku-technology in future into zona ezesezikhona artificial intelligence ngezinye izinto esifuna ukuzi-incorporate zibe zisekulumini lwethu zigcine thina singalahleki ngenxa yokuthi umhlaba kuthiwa uyadivelopha abantu abadivelophe ngolimi lwabanye. Ezinye izizwe zikwenzi khonoko. Akukho nzima kakhulu kakhulu ukuthi nathi sizilondoloze kodwa lokhu sihamba ne-technology. Sinebutho laphana esinenjongo ngoba inkosi yathi amabutho kawakhulu abe maningi. So senza izinto eziningi kodwa sibe busy ngazo ukuthi ezintweni zonke lezi ezenzakalayo kulondolozwe usiwo. Ngamafitshane sengingakuthi kwenziwa yikuthanda isizwe. Isizwe sakithi esakomthwakazi yikho nje okufuphayo. Akwenziwa mhlawumbe inzuzo yemali ngoba kayikho. Kuningi impela okufuna ukwenziwa ngibhizi nje kumanje ngamthunzilikazi memorial lectures nokudabuka kwaso usizwe ukuthi sadabuka njani, sakhiwa njani isizwe, inkosi yasakha saba lama institutions asaphila namanje zalondoloza indimi nama-cultures akamthwakazi ahlukeneyo.
Ubona ingani liza luqeda nini njalo luzasebenza ngempela?
Uhlelo lolana A lot of funds, a lot of commitment. Currently, we are just doing it more at a language translation, but we need to have much more involvement. So our first step where we would send the operating system. So that will be the first stage. Amanyama stages later, we are then expecting Uti is integrated. But at the same time, we are thinking Uti see Tole Lavandava, Shalfishupala, Ama Ep, Mobalena operating system. So Fisa Lavandava Pala, Epiaki, Ekondanelo, Wesizwe, Kumbe, Kondana, no Treka, Inko Mozako, Kotokopalo is in the very Kumbe, Kondana, no Lugufunda, is Kazamaz, is Bekona Palat, Konapana, is Ingwalu, is Bekona, but in just the Kuga to be near. It's a huge project that should be done with the thought process at Yona. Into Lizwens, Wabantu, Nova Maji, being a speaker that says about prepare a large language models, for example, artificial intelligence, machine learning is in the world. Well, figure about basically be a chance. Into MBS Wednesday, I must not Wednesday, I look with it. As in this was the Pizza Kitchima Kwapana, Uluanu, Ulain, Yonadana, the Kitchima, the Pupa information, young cases was wrong. What about the future? Is the information age. Information age means all real information was we ngayo into zabo data science. Nguyo umuntu ozosala umuntu emhlabeni ne economy izokontrola umuntu onjalo. Koke thina singathi thina okwethu ukufida ama systems abo America abo China sibe yithi esibatolikelayo ukuthi into yethu sibe uthola ukuthi yithi esichazayo lokuthi umviwo kuyini wenziwani ma ulima wenziwani ehlobo wenziwani kuyahamba bona bayakutranslate bayakucommoditize bayakhula kuma economies abo bayaqhubeka futhi besicontrola ukuthi thina what do we ingest ngoba bazosinika bona what to think and what to say. So kulusizi mathina singahlala sithi thina silinde amakhiwa njengementalithi sake siyithola kumbe silinde uhulumende njengesinye isikhalo engibhizi why mangi-addressa i-culture ukuthi hhayi bafowethu ne-culture yethu is too rich iyakwazi ukwenza ukuthi thina ngokwethu sithuthuke ezindaweni abantu bakomthakazi sisabalale ezizweni sizingcweti kuma-fields amaningi kakhulu some of our the best experts in the world baphuma esizweni sakithi bagcwele basabalele umhlaba kumele bathole ukuthi babe lokuyi-inspiration ukuthi baletha njani back that expertise zabo towards ukuthi i-future yesizwe ibe njani.
Lapho ekulungiseleni isizwe ungathi abantu bakhuthaza ukuthi bekwenze ngaphandle kwembadalo yini njengokuthi beletha ama-apps abo ukuthi kumbe ukudinga inkomo kumbe ukwenza kumbe kule mbadalo. Ngiyakwazi ukuthi abalaleli abanye base becabanga ukuthi ngizatholani
ngoba ma ungaphilela kuphela ukugeyina inzuzo ikakhulu yemali nezinto zemhlabeni nxa thina esakhulela enkonzweni kuthiwa okomhlaba kuphelela khonapha emhlabeni angikhole ukuthi ungaba lebizo kusasa njengenkosi omzilikazi kuyaphelela khonapha emalini zakho kuthi kusasa ikampani wena ma ungekho isokuphelile ku-open source community kukhona ama-paid for applications umuntu uyadevelopha into towards i-operating system ayenze ngesindebele kuhle kanjeya kodwa abesesithi hayi eyami i-commercial version ma ufuna ukuyifaka lapha ku-operating system uzobhadala into engaka nabo abantu ma beyibona leyani into i-yesdingo bazoyithenga vele ngoba yinto eyenziwayo vele ku-technology.
Lo umnumzana Bongani Maswi Mkhwananzi othakazelela ezamasiko esixoxelayo eseJohannesburg wele South Africa.
Ngengilitshiyo kwesikhatshana ezandleni zika Ezra Chisa Swanda we Studio 7.
Sigcina amasiko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke. Namhla ngibambele umthembo Zithembayo Gifts Dube imoweni Ezra Chisa Sibanda ngixoxa lobaba uThomas Ngwenya yena-ke u-retired general wayekuviyo lebutho le-Zebra.
Bathi ke mina ngihlale kakhulu eHarare. Bebethi nxa beyangiqhawula kusemfeni bengingaqhawuli ngoba nxa ethi uyangiqhawula ngithi usufuna ngishaye ingquzu bengingaqhawulwa lakhathesi mina nxa ibhosi siyadlala besingaqhawuli ithimu engakaqedi ukudlala ngoba ukwazi ukuthi ulelethe uphethele uzakuthululelane okuesandleni sakho
kuyini ozokusenza ukuthi abantu baqhawule bakuthathe ngomkhuba wophi lo
soko labantu abangenelayo mayelana nempilo yakithi iculture yakithi silahlekile
ilahleka njani bakuvumele njani abantu mandebele ukuthi kubantu baqalise ukwenza imikhubeni
imali impande yesono ye abantu bakithi sebesidla ngoku bebehlanganisa imikhuba yakithi ngokuthenga
kuthi bona lapho sokuyikubulala phela
izizinto yikho kakhulu
njalo ke sesikubona kathesi abantu sebejwayelele ukuyagejwa amathambo ti umuthi siyangcwatshwa kutsha bekusenzakala yini le kwezindebelele
athi mina ngikwazi engaye ngikhule ngengomfana ngibona even nxa kuthiwa kwasokonakela ekhaya abantwana babekhitshwa bayehlala komunye umuzi kuthiwe nxa sokuqediwe kuthi hayi ukhulu wena uvakatshile ugogo wena uvakatshile kathesi sokuhanjwa nabantwana emangcwabeni kambe ngumkhuba wanga
akulayo abantu ukuthi kwakusenzakalani kudala nxabane bengafundi ukuthi kwakusenzakalani
abantu abayiba abakhulileyo khathesi sebefuna ukuzenzela izinto zabo ngokuthanda kwabo
engikubuzayo bakungwenya ukuthi kulungiseka kuthiweni lokho isikhathi siyahamba njalo ke abadala abaningi abasekho isintu sesitshabalele ulimiso lutshabalele kwenziweni
sesibalutshwana alubani kuyahlalwa phansi abantu asebekhulile uqoqwe ngembali zethu ngokuzibutha kwethu ukuthi kathi sibambe njani indaba le ngoba izakuchithakela abantu bethu nabazukulu njengoba likubuza
ekutsho ukuthi kuzenziwa ngubani nxa nina abadala lingakwenzi
thinongwenye engxanye kabasibabendlini enkulu so ukuthi sithi thina kakubuthwane hatshi kuba nzima
ulimi lalo solutshabalela ingwalo indaba zingekho ezindebele zokufundisa abantu
hayi ingwalo esezibhala sokubhala izingwalo ezokuqamba amanga
ye
ezokuqamba amanga okwedlula iqiniso
nxa ukhangele ubona ngani kuyabe sokusithini ngo-2030 kuyabe sokuhamba njani ngo-2030 la kuyabe sekhona ulimi lesindebele
u-2030 lo ngowani
mhlela msizo phela u-2030 sindeza sisekhona
akele njele ukuthi xa wena uphumile walibona ilanga so kumele uhlale izigidi zeminyaka lokhu sesikhundleni nithe kumele kubekho yikho lokho yiso isigwenxa esezikhona namuhla
kulungiseka uthini
kuyazilungisa bodwa okungapheliyo kuyahlola
belilami weza Chisa Sibanda wezamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke nembambele umthembo Zithemba Gifts Dube ngethemba ikholisi lingxoxe ngenzelo baba uThomas Ngwenya libe losuku oluhle sibonane
kwelizangangesizwe ezabatsha
siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami ngutabo kancube namhlanje sixoxa lomnumzana Amukela Dube osebenza lezinye izakhamizi ukuthuthukisa isigaba ngokwakha iklinika ekezi phansi kukanduna umalaba
ukuthi kucala ku-19 kusiya kubo 26 kilometers uma silanda amakliniki
EU okuyikuthi siyathembile njengoba leli kliniki lethu lingakapheli. So sinohlupho olukhulu nje ku-19 to 26 kilometers ile abantu abayihambayo sihlangana nobunzima obukhulu kabi ngisonisho ezinye zezakhamuzi ma zisiya kwelashwa kulezo zibhedlela ezihambela amabanga amade zingakho ukuthi ziquleke ezindlini zihlinto ezindleleni ama bakhulelwe abanye bagcina bebelethele ezindleleni kube sokuthi abanye kugcina kumoshakala leyo mithwalo yokukhulelwa kwabo begcina beswela besezindleleni.
Ikhona na imifula echatshwayo nxa abantu besiye emaklinika njalo kunamabholoho na?
Ikhona imifula nayo kayinamabriji akusayiwe esibhedlela sokuze ukuthi kulalwe kulindwe imifula ize iyentshe. Ihlukumezeke kakhulu nje ngendaba yekliniki. Ma ucabanga nje umntwana egula yizitresi kuphela nje. Noma umntwana ma egula esesikolweni kwesinye isikhathi ithole ukuthi imifula igcwele akukhona ukuthi imlande esikolweni umise esibhedlela.
Uhlelo oluqhutshwa yizakhamuzi olokwakha ekliniki luhamba njani?
Siyazama ukwakha laphana baba. Siyazama ukwakha kuthi uthi siqede iblokhu yokuqala. Endeni sesikwesibili lokho sizama ukuhlanganisa singabantu abangaphandle kwelizwe siyazama ukuthi sihlanganise sizizalwane nje ezingaphansi kwenduna kaVumalaba kaneyinyana nje nabanye abasediaspora phesheya kwezindlandle bakhona abambalanyana esizama ukuthi sihlanganise nabo khona laphana. So kunokuhamba kuhambe kume ngenxa yokuswela izimali.
Uhlelo lolu laluqala nini baba Dube?
Uhlelo sokuyisikhathi lwaqalwa sokuyisikhathi lwaqala kuthi uthi yona ikliniki ngokusungulwa kwayo yasungulwa ngama-1985 yangayakhwa and then kuthe ngama-1994 ngemva kwama-90s khona lapho ngingasazi ukuthi yaqala nini yayakhwa yabuya yamafuthi lokuyakhiwe and then ngo-2021 sabe sahlanganisa njalo isiqalele ukuhlanganisa izakhamuzi ikho lapho ethe ngabo 2023 kwaphela leli blokho esaqale linye khona manje ku-2024.
Uhulumende le-council lige lenelise ukuthi lixoxisana laye na akulasizo oluvela ngale.
Siyazama ukuthi sixoxisane nabo ukusukela kudala kodwa uyazi uhulumende ngabantu abathembisa izithembiso ezingahlezeki. Nyaka nomnyaka bayathembisa kodwa ayikho into esiyibonayo aza nayo. Yikho kwasenza ukuthi size sithi ngcono thina siyizakhamuzi zendawo ibumbane singabantwana sibe sihlanganisa khona lokhu kuncane sakha kancane kancane.
Pho abantu bengaphathisa njani?
Noma kungaba into ze-roofing noma kube ngama doorframe noma kube yiningo zokukampela ikliniki. Noma kungaba imali yokuthi sikhona ukuthenga noma izamende kufana nokuthi nje asikakabi ngekliniki kuleyo ndawo. Sazama so siyalicela uchazo kuwo wonke abangabe belalile.
Abantu bengalixhuma ngaphi?
Bangasixhuma kule inombolo 27798386 21 27798386 21.
Kusigaba sabatsha namhlanje besithe sixoxa lomnumzana Amukela Dube osebenza nezinye izakhamizi ukuphathisa ekwakhiweni kweklinika ekhezi phansi kukanduna uMalaba. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo nguThabo Kancube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisipanda.
Ngiyabingelela abalaleli kusihlwa namhlanje. Ngiyabonga kakhulu kwamkela kulolu hlelo. Siyabonga namhlanje bengifuna sikhangeleni udaba lokuphathana kwabathetheneyo. Ngizabala kwabase-Efesu ichapter ka-5. Ngisehla laphana ngiyakuvesi 22 bafazi zehliseni ngaphansi kwamadoda enu njengokungathi kukuyo inkosi ngoba indoda iyinhloko yomfazi njengokuba uKristu eyinhloko yebandla elingumzimba wakhe yena ongumsilisi wabo njengokuba ibandla lizehlisele ngaphansi kukaKristu kunjalo labafazi ngabazehlise ngaphansi kwamadoda abo ezintweni zonke madoda thandanini umkenu njengokristu walithanda ibandla wazinikela ngenxa yalo kuqakathekile kakhulu ukuba nxa sikhangela lolu daba sinanzelele inhloso kaNkulunkulu nxa abantu bethethene siyananzelela ukuba ngesikhathi esiningi khathesi sokusilwa lobudlwangudlwangu abantu besilwa amadoda etha abafazi kungalakuzwanana ikanti njalo khathesi sikuhamba phakathi kwezikhathi ezibuhlungu kakhulu kusiba le ndaba zamadivosi ukwehlukana abantwana besala bebodwa kudabuka izimuli uNkulunkulu lapha ekhuluma Apostle Paul uyasichasisela ukuba kambe indlela esingahlela ngayo njalo esingaphathana ngayo njengabantu abathetheneyo kumele ibe njani. Akokuqala mfundisi sinanzelele ukuthi abaningi sijayele ukugcizelela okunye kodwa uNkulunkulu uqalisa ku-25 laphana esithi madoda thandanani nabomkenu njengoKristu walithanda ibandla. Okokuqala ukuthandana. Nxa abantu bethandana kulula kakhulu ukuthi lizehlise komunye ngomunye. Lapha siyananzelela ukuba Paul ukhuluma ngamadoda ukuba athandane nomkenu kazangathi eqalise abafazi waqalisa ngamadoda inxa yani ngoba indoda yiyo inhloko yomuzi njalo uyakhuluma ukuba omama babuthakathaka isikhathi esiningi ngakho-ke uPaul uyasikhuthaza thina amadoda ukuba asithande omkethu abe sesinika-ke izampulo umzekeliso asinika wona ukuthi khangelani indlela uKristu athanda ngalo ibandla walithanda waze wazinikela impilo yakhe watshiya amazulu watshiya ubukhosi walanda thina ngakho-ke latho baba kulezinye izinto okumele sehlekizwe ukuze sithande omkethu singenza njalo okuningi lokho kwenzakalayo akusoze kube khona sibe sesiya laphana esithi bafazi zehliseni ngaphansi kwamadoda enu omama kuba lula ukuba bazehlise ngaphansi kwabomkabo nxa obaba bethanda omama linzima lelo kodwa-ke yiwo umuthi lapho esiphiwa yilizwi lenkosi ukuba bobaba thandani omama kubomama zehliseni-ke kubo baba lizehlisa kalula nxa ubaba enjani yokuthanda akutho ukuthi ubaba uzaba lezinto zonke akuzange kuthiwani ubaba uzaba le mali yonke eyabe ifunakala akuzange kuthi ubaba uzaba la yonke into kodwa-ke uzaba lalokho alakho angakukwanisa yonke umuntu ongubaba ulakho lokho ulothando ngakho namhlanje ingqobe kini kubaba ukuba bathande nomama sensiza kubomama njalo ukuba kuqakathekile ukuthi uzehlise kumkakho xa kukhona ngoba singabantu kuyabe kukhona okunye elingazwisisani khona kodwa kulula na ukuthi uxoxisane ngakho hayi baba laphana izolo kwenzakale lokhu wena ubona njani hayi mama lami ngibona soso alibona ukuthi kuba mnandi lokhu yabo abantwana babone umzekeliso ukuba imuli enhle injani ngiyabonga kakhulu ngokulalela ngakho ngifuna sike sithandazenini baba sithandazele imitshado yabantu bonke abalaleleyo ukube liyiqiniso enkosi yami izwi lakho elilamandla liyiguqule baba imuli ebesezingane zingadilika akuzihlanganise njalo ngegama likajesu hayi inkosi iqinise imitshado ube lothando ube mnandi kanjeyana inkosi libusise
bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
siyabonga Ntungameli wezemidlalo umqondisi weqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 ele-Ajax Hotspurs uSiphambaniso Dube ulonda imbali yaleli qembu lona elidume ngokupha lawo asemakhulu abadlali abalohlonzi intatheli izindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanje usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lonyaka iqembu le-Ajax Hotspurs lifikise iminyaka engamashumi amabili nantathu lasungulwa nguDube kanye labanye bakhe esikolo se-Foundation College edolobheni lakoBulawayo.
I-Ajax Hotspurs Football Club yabunjwa ngomnyaka ka-2001 ngoMeyi. Sibumba ngelamanye nje amadoda okwakuthiwa nguLove More Masunda lomunye okuthiwa nguWitness Ncube. Kuyi-school team sizama ukuthi singadlala uCoca-Cola tournament eyayidlalelwa yiso skolo, kodwa ke ngenxa yokuthi iFoundation College kwakungaso formal school, hayi asisalitholanga ithuba lokuthi lathi singene kule tournament.
Udube labanye bakhe abazange belahle ithemba kodwa baqhubeka bedlala imidlalo yobungane lamanye amaqembu.
Kuthe sokunjalo wasokuvela ithuba leZifa Unit Cup kwakurejista nje yiloba ngubani social team ezizwayo ukuthi ingarejista leZifa ingene kudraw. So sa-register lati uBulawayo province sa-draw le-day report. Sasesidliwa asaqhubekela ngaphambili but sasidlale kakuhle kakhulu. Sasesizodlala iFrenki lenye i-team owakuthiwa yi-missing link edlala kuZifa Bulawayo province division 3. Yasesehluleka ukuthi iqhubekele idlala phambili. Yasesinika yathi sibona abafana besikolo abahle abadlala kakhulu ibhola. Sicela ukuthi kube yibo abathatha i-franchise yekuthi singene ku division 3 sizwa.
Ekubunjeni kwalo iqembu lalibizwa ngegama le college kuthiwa i Foundation College. Kuthe umnikazi we college esethena akabazidingele indleko ezidingakala ukuba kuphutshwe inhlelo zeqembu baliguqulele lo gama laba i Foundation Hotspurs balitshintshela bayi Ajax Hotspurs ngoba sebezama ukutholela abadlali amathuba okuyadlala kwamanye amazwe.
I had a link with Ajax America. Abantu they always believe Ajax Amsterdam, Ajax Cape Town, but the first link that came through was Ajax America that did a twin club in Cameroon, Walter Ajax Yaounde. And then umnikazi we Ajax America was a city he wants to link with us, thinking he's a very good player. And the foundation Hotspurs name changed to Ajax. The hot spells because of Ajax America and Kumlan Pala being in the mix. Kwagumeluti by then umnikazwe Ajax America as well as Mthatha from Cameroon and then ehambelayo to America to further develop the talent of Kumlan Pala. But it's unfortunate he Ajax America then folded up.
Ngomnyaka 2007 iqembu le Ajax hot spells lithole ithuba lokuzwana amandla lamaqembu adlala kusigaba se Premier Soccer League ngemva kokungena nakwalo kumncintiswano we-CPZ Cup wena obufana nje lowe-Zifa Cup ngoba uhlanganisa amaqembu amakhulu lamancane.
At one point participated ku-CPZ Cup and yayila ama-qualifiers ama-team ayengu-16 e-Premier League. They were joined by the 16 best teams from all leagues, Division 1, Division 2, 3 and social. And we had beaten iMimosa Football Club, which is now known as iPlatinum FC. We wish to be drawn with Highlanders, but we got Chapungu Football Club.
Umdlalo lo uphele iqembu le-Ajax Hotspurs linqotshwe nge-3 kanyaka kodwa uDube uthi bamisana lalo iqembu le-Chapungu baze baqala ukusekelwa ngabantu basenkabazwe njengoba lowo mdlalo ubusenkundleni ye-Ascot edolobheni leGweru. Ukuqhuba kuhle kweqembu le-Ajax Hotspurs kumncintiswano we-CPZ Cup kudale ukuba abadlali balo beqale ukuthengwa ngamanye amaqembu.
Our first sell from the juniors was uSibusiso Tambo, the current Arnel captain. He was bought by Equalaton, a football club. I remember payment going amaporambalwa ngoba we were developing and we really needed the equipment. Our first export was uHilary Matsibanyika. We sold him to Orapa Bucks in Botswana. That was 4,000 pula that we got for Hilary Matsibanyika. But it really, really, really meant a lot because we're in the lower divisions.
Abanye abadlali abake badlalela iqembu le-Ajax Hotspurs abadlale phandle kwelizwe ngababalisa uKhumbulani Banda odlalela iqembu le-Maritzburg United eSouth Africa kanye noDivine Lunga odlalela iqembu le-Mamelodi Sundowns kodwa othengwe liqembu le-Golden Arrows ngesikhathi edlalela iqembu le-Chicken Inn. Baningi abadlali beqembu le-Ajax Hotspurs abadlalela amaqembu adlala ku Premier Soccer League njalo laba ngababalisa abadlali beqembu le Highlanders uPeter Mudua kanye noReward Muza umdlali weqembu le Arsenal uChristian Machisi imvimbi yeqembu le FC Platinum uMbongeni Ndlovu kanye labanye okwamanje leli qembu ngelinye lambalwa elizweni alemvunulo yenzo lelona njalo lo Paul weqembu lokhu ngemva kokubambisana kwalo lenkampani ye Wolfway yona engiyezizalwane zelizwe leZimbabwe ezihlala kwele Bilithani ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Olandela izamasiko umnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lowakulezi nsuku oye-artificial intelligence AI lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lesindebele lezinye indimi zakomthwakazi. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlangani sithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.